Mane rakana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Mane rakanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gumiguru 13 2018 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuhwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Utungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, wabudisa musungwa nhasi mushure mekubhadhariswa mari yechibatiso. Vaimbo vashandi vekanzuru yeHarare vari pamudyandigere voyaura nenhamo sezvo vasiri kuwana mari dzepenjeni yavo. Tichakupai zvabuda mimitambo yenhabvu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi, ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Utungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU wabudiswa musungwa nhasi mushure mekubhadhariswa mari yechibatiso inoita madhora makumi mashanu pamunhu. Vanga vari muhusungwa vanhu vanomwe avo vanosanganisira mutungamiri weZCTU vaPeter Mtasa, munyori mukuru wesangano iri vaJafet Moyo nevamwe. Vanhu ava vakasungwa nemusi wechina vachipomerwa mhosva yekuungana vaine chinangwa chekukonzera mhirizhonga. Musi uyu mapurisa akasungwawo nhengo dzeZCTU kumasvingo nekwaMutare dzichipomerwa mhosva yekuda kukonzera mhirizhonga. Asi vasungwa vekwaMutare nekumasvingo vakabudiswa muhusungwa vachinzi vazodzoka kudare pachishandiswa masamanisi. VaMutasa nevamwe vavo vakamiswa pamberi pedare nezuro muHarare asi nyaya yavo haina kupera sezvo mapurisa aichinja nyaya yaipomerwa vakuru veZCTU ava. Kuratidzira kweZCTU kwaive kwakanangana nemutero wakadzikwa nehurumende wokubhadharisa vanhu zvikamu zviviri kubva muzana pamari yavanenge vashandisa inotangira pamadhora 10 zvichikwira. Mutemo wokubatwa kwemari uyu wakagazetwa nezuro uye wakatanga kushanda pakati peusiku hwapfuura. VaMutasa nevamwe vavo vari kumirirwa nesangano remagweta anorwira kodzero revanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Ivan Zininga weStudio 7 abata mutauriri wesangano iri vakumbirai mafunda kuti tinzwe kuti zvinhu zvafamba sei kumatare.
Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights akanzwa kuwana mutongo webel kana kubudiswa kwe-7 atungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions anosanganisira President Peter Mtasa, SG vaJafet Moyo nevamwe vavo vapihwa bel re-$50. Tinofara kuti vabudiswa kunzi vange vachizoenda kudare vachibva kumuchinda kwavo.
Ngezuro takambonzwa zvichitaurika kunzi kwakaswera vachichinjirwa chinjirwa mhosva dzavanga vachipiwa. Mhosva yavazotongerwa chaiyo chaiyo ndeipi?
Vari kupiwa mhosva yekunzi vakaungana vaine chinanga chekupara mhosva yekuita bvunga popoto munyika. Ndo mhosva yakazonamirwa kwavari nezuro. Pavakazobvukiswa kuHarare Central vakambotanga vanzi vaita mhosva inonzi mushurungu disorder conduct kana kuti kungoita zvisina maduro. Saka takangoshokawo nazvo takangoshamisika vakangoti kashamadza kuti inyika rodzikwe tadzoka kunyika yamugabe here inoti vanhu vambonzwa kukoti vazodzosewa vachiti vakuchinjirwa mhosva vakuiswa pane apo. Saka vazopomerwa mhosva yekuti vakapara mhosva yekushora mutemo wesection 37 yecriminal law code penal reform act yeZimbabwe.
Vane nyaya here chaiyo chaiyo yekuti vangatozotarisirwe kunzi vangapuhwe mutongo wekupinda mujere?
Izvozvozvo ndo zvatinoramba nekuti tinozviziva kuti bumbiro riri reZimbabwe ritsva rakanyorwa muna 2013 rinotendedza wana wevhu chizvara zvevhu mukudemonstrata kana kuti mukuita petition paanonyuta paanorwadziwa. Zvekuti nyika iri kurwadza kunyeta iri kurwadza munhu wese handiti So kubira dino vumita kuti wano wanyinyite wano watarudzire. Saka tinodavira kuti nerimbo kuti tinodavira kugeza kuti nyaya achane kwafuna mhosva.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira Mafunda vachitaura vari parunhare na Evans Zininga weStudio 7 vari muHarare. Vaimbo vashandi vekanzuru yeHarare vari pamujikandigere vanoti vari kuda kuita musangano nemutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa kuitira kuti vabatsirwe mukugadzirisa dambudziko ravakatarisana naro rekusapihwa mari dzavo dzemujikandigere. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Vanhu ava vanoti vari pamujikandigere asi hapana mari yavari kuwana kubva kuLocal Authorities Pension Fund iyo inobata mari dzemujikandigere dzevashandi vekanzuru. Nepamusana pekushaya mari dzavo, vanhu ava vari kutadza kubhadhara mari dzemvura nemimwe mitero izvo zviri kuzopedzisira vavharirwa mvura nekanzuru. Mumwe wevanhu ava vaDennis Mpedzeni vanoti kusawana mari yavo zviri kuvatadzisa kuronga upenyu hwavo zvakanaka.
Secondly employed in the city council. Kuti vataritaya muna 2014 na July. Up to now, mari dzedu hadzisi kubuda zvakanaka. Yangu ine mari inongo yaiti mbichana mbichana yelamsam. Asi imwe yacho isati yasati yauya. Mastatements acho ekushova kuti mari yapa yawanda zvakadii. Handina kuhadzisi kuipiwa. Mastatements acho haasi kuuya. Iye pamwedzi pamwedzi yatova nealmost ma 46 months isakauya. Kumba uku kwatogara kuHatfield. Mvura iri kuvharwa.
Vamupedzeni vanoti kwakatomboya vanotevera zvikwereti zvekanzuru vachida kuti vabhadhare mari iyi asi ivo vasina mari yepamudyandigere yavari pihwa.
Pakuya matsamba emadebt collectors vachiti vada kuzotora maproperties edu nekuti hatizobhadhara mari. Asi kuita here ikoko kuti isu takasenzera city council kubvira 1981 between city council kusvika 2014 pasina chatsenzera chakaipa chatakamboita mubasa. Asi mari haizi kuuya. Saka ndio chimwe chichema chacho chatikudawo ichochezvo. Basirwawo kuLAPF kwacho takaenda ikoko tinonzwa mumwe munhu achiti ndakapiwa mari yangu, mumwe achiti handa kupiwa. Kushama kuti vanopa chirudzii selectively kudaro zvo.
Kubva zvavaendeswa pamudyandigere vaIgnatius Sanika vanotiwo vakapihwa kachidimbu kemari yavo kuitira kuti vanorapwa chiyo, asi mari iyi haina kuuya nyore.
Ini vakati pamichana teni ndatoenda nenyaya yehurwere. Because ini ndakadhivhopa epilepsy ndiri pabasa ipapa. Saka ndakatozinyorerwa tsamba nadokta kuti ndiende. Saka ndakaramba tichipusha chete. Papo ndipo mbichana iyoyo isiri kukwana yakatozopera nokuti mapiritsi matablesi ne kwandanga ndaadvisa nadokta wangu kuti ndiende ndakatadza ndatadza. Saka iye zvino mari yangu yavakasara nayo. Leiyo iye pamwezi vatone chikwereti pandiri nekuti vangadai vakatanga kundipa kare.
Mutauriri weHarare City Council vaMichael Chideme vanoti mari yevashandi yakabatwa kare neLAPF nokudaro kanzuru haina chikwereti navo. Asi vanobvuma kuti kanzuru ine chikwereti kuLAPF chemari yevashandi vachiri pabasa. Meya weHarare vaHebert Gomba vanoti LAPF ndiye inofanira kujekesera vanhu ava kuti chii chiri kuitika pamari dzavo nokuti mari yavo iri kutobereka iri ikoko kwete kukanzuru. Asi mukuru weLocal Authorities Pension Fund vaCharles Mandizvidza vanoti ichokwadi kuti vane dambudziko rekusabhadhara vanhu vari pamudyandigere nenguva nokuti makanzuru ese zvavo emuZimbabwe haasi kubhadhara mari sezvaisimboita kare.
Dambudziko ratinaro nderekuti mamunicipality vanoye mari yedu yakawanda. Ndosaka tiri kukundikana kubhadhara vanhu vaya vanenge vapinda pamudyandigere. That's the basic position. Marika na chiuya chibva kuma contributor. Under normal circumstances that money we invest kuitira mangwana. Kuti pension hii mari inozodiwa mangwana. Not nasi. Saya kana mari ya invest kwa mabuildings, for example, tunona marenta. Tuno investa ku stock exchange. Stock exchange tunona ma dividends. That is kana company ya declare ma dividends. Kana capital appreciation. Tikaisa $1 pamwe company kapepoma zvakanaka tikunzona ya $2. But mari iyo inenge yakasupporta ma liabilities, which means kuti ma calls on the fund by my pensioners. Saka how it works is mari ya investwa ku total building. The current position is my buildings because the depressed business environment. But ma buildings edu are empty. very little coming from my investments here. Vamandishiza
vanoti makanzuru emunyika ane mari inodarika mazana maviri emamiriyoni emadhora uye kanzuru yeHarare yave nemakore mashanu isingabhadhari mari dzevanhu dzemudyandigere.
Saka when you are not getting in my current contributions, it means we part on a gap. My investments yenyu has to pay for mazvakanaka with the major investment that we currently have in Unza. My steady income flows in my rentals. My rentals are actually once they are subdued, they go to have an demand.
Vakafano batachi garuche mkuruwe Insurance Pensions Commission va Bless Mokas Ngura vanoti. Icho kwa dikuti vashandi varipamujigandi gere havasi kutambira mari dzavo kubva ku LAPF. Vaka zengura vanoti makambani anobata mari dze pension. Ane zvikwereti zvinodarika mazana matanhatu ane makumi matatu emamiriyoni emadhora. Iyo inofanirwa kunge ichipiwa vashandi vanenge vave pamudyandigere. Vari pamudyandigere ava vanoti vava kuda kusangana navamunangagwa kuitira kuti dambudziko ravo rigadziriswe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave. Uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Number izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzira yama neshamwari kuti dzitifarire.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vayambira kuti vacharanga zvakasimba zvikuru Saudi Arabia zvikabuda pachena kuti mutori wenhau uye ari chizvarwa cheSaudi Arabia Jamal Khashoggi akaurayiwa ari mumuzinda weSaudi Arabia muguta reIstanbul kuTurkey. Sangano rinoona nezvevana pasi rose reUnited Nations Children's Fund UNICEF rinoti chikwata chemuNigeria chiri kurwisa Boko Haram kumaudzanyemba kwenyika iyi charegera vana vanga vachishandiswa semauto vanosvika mazana masere nemakumi matatu nevatatu. UNICEF inoti inotarisira kuti vamwe vana vacharegerwa vodzokera kuvabereki vavo. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Muhlanganya huye achitipa chirongwa chakanangana nevanhukadzi.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro na Dr. Samantha Sibanda vesangano re Appreciate Africa Network rekuChina, avo vakawana ivo riremekedzo kubva kuUnited Nations semumwe wevanhu zana vakaita mabasa anonwisa mvura vanobva kuAfrica. tina kuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu.
Ndotenda sisi makati yenyu.
Mungati tsananguroi rene mubairo wamakawana iko kuno ku United Nations.
United Nations mugore ra 2014 yakaita declaration yekusimudzira vanhu vatema. Saka kubva mugore ra 2014 kusvika 2025 makore aya gumi vanenge vachitarisa nekusimudzira vanhu vatema, inonzi most influential people of African descent. Vanotora vanhu vatema from nyika dzese dzepano pasi vane makore 40 zvichidzika, vari kuita zvinhu zvekusimudzira vanhu vatema munyika dzavari dzakasiyana siyana. Saka ini ndakasarudzwa nezvandiri kuita muno muChina neAsia, ndozvakandiita kuti ndiwane mubairo iwowo.
Mabasa api amuri kuita imi imomo muChina nemuAsia panyaya idzodzi dzekusimudzira vanhu vechitema semudzimai anova vachizvarwa cheZimbabwe?
Ini ndakauya kuChina kuno kuzotsvaka basa. Saka ndauya kuno kuChina zvandakaona zvisiri izvo zvandaitarisira. Pandakauya kuno, I was one of the first Mazimbabweans akauya kuno, and I was also one of the first pioneer students ku University of Zimbabwe kudzidza Chinese. Saka kuya kuChina kwandakaita ndakatouya ne exchange program ku University of Zimbabwe the very first time atakauya, which was 2006. Patakauya kuno ku exchange program takadzokera kumba tikatanga kuuya tichidzokera tichidzokera, but kuzogara muno muChina ndakatanga muna 2009. Zvino kumusha zvazvo zvasina kumira mushe after 2008 ndokuzouya kuno kuChina kugara kuno.
Chii chakazoita kuti mufunge kutanga sangano renyu reAppreciate Africa Network?
Ndakaona basa, but discrimination yacho yanga yakanyanyisa. Kana uri munhu mutema, mari yaunopiwa salary inenge itori half pane murungu, but muchiita basa rakafanana, and vanokuudza pachena kuti tiri kukupa yakadai nokutori munhu mutema. Pekutanga ndakamboshanda ndikaita give up, ndakadecida kuti rega ndimboenda kuchikoro. Pamwe ndikadzokera kuchikoro ndozodzokera kumusha, maybe zvinhu zvinenge zvanaka. Ndagraduata, I started doing Appreciate Africa Network, ndichienda muchikoro dzidzisa vanhu about Africa, the other side, the Africa yavasati vambonzwa. Ndikafunga futi kuti since muzvikoro handisi kukavha vanhu vese, ndikati vamwe ndoita sei, ndobva ndakutanga kuita maevents ekudzidzisa vanhu about Africa. Ndinoita Africa Night muno muChina, ndinoita Pride of Africa Asia Awards, because ndakaona kuti havasi kuziva, vaititorera also maAfricans ari muno, isiza tingori mateacher kana kuti madrug dealer. But ndaida kuratidza kuti mune maAfricans ari kuita zvinhu zvakasiyana siyana muno muChina, but havasi kuwana mukana wekuti vazikanwe kuti varipo, yekusimudzirawo maAfricans kuti vanhu vazive kuti tine maAfricans ari muno, madoctor, tine maAfricans ari kunyatsoita mabhizinesi ari kubudirira.
Mubairo uyu unouya nechii vazhinji vangada kuziva?
It's recognition. Hauna mari mukati, but une maopportunities iyayo yekuti rambe ndichishanda kusimudzira rudzi rwevanhu vatema. Rune support reUnited Nations, like maproject iyo yekuti vangandibetsere sei kuti tirambe tichirwisa rusarura ganda iroro pavanhu vatema. Haruna zvokuti maybe pane bairo wemari kana kuti chii. Aiwa, kungoti vanoti tiri kuona basa rauri kuita, tingakubetsere sei? Kuti nokuti munoona kuAsia kunoku actually hakuna munhu angachiita izvozvo zvokusimudzira vanhu vatema, and which also made me not only be pavanhu 100 ivavo, I got into the Hall of Fame for being the first one to recognize decades, the United Nations decade of people of African descent in Asia.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Dr. Samantha Sibanda vesangano reAppreciate Africa Network kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington.
Tenda marvelous nechirongwa chako chaunotipakurira nemusuwe mugwera wega wega uchitiudza zvinhu zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu wavo. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandemiri achitipawo chirongwa chaanotipa nemugwera wega wega, Our Lives, upenyu hwedu. Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umotino tarisa za tuno sangana na zomu upenyu. Anokunzira ichurongwa ichi, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC. Nasi tiri kutarisa nyaya ye parking mugutare Harare, kana kuti pekuti vanhu vanga vachisiya dzimoto kwari dzavo vachiita mabasa avanenge vachitarisirwa kuita muguta. Asi tinonzwa kuti nzvimbo dzekupaka idzi panzvimbo yekuti dzinge dzichibhadhariswa nekanzuru. Pane vamwe vakuitawo basa rekubhadharisa vanhu. Zvatinonzwa kuti nguva zhinji zvinopedzisira zvaitisa mhirizhonga vanhu kurwisana nekutourayana sezvatakaona zvakaitika musvondo rino. Kuti tinzwisise mamiriro akaita zvinhu panyaya dzeparking, tabata mutauriri weguta reHarare vaMichael Chideme. Tinogamuchirai nemufaro.
Munofara here kuStudio 7 nekuAmerica kwezoko?
Aiwa, tinofara zvikuru. Vachideme, nyaya yatoda kuti kurukure nyaya yeparking muguta reHarare umu. Tinonzwa vakawanda vedzimotokari vachinyuta kuti kune chikwata chatoita takeover kana kuti chatora masimba munyaya dzeparking zvekuti unenge uchitobhadhara kwavari panzvimbo yekuti unge uchibhadhara kukanzuro. Mungatizova zvakamira sei?
Hongu, nyaya yeparking munhu anopaka motokari kanzuro ine kambani yayo inonzi City Parking. Kwa City Parking ndiyo inoona nezvekupakwa kwemota, ndiyo vane mvumo yekubhadharisa vanhu mari yekupaka. Then kune avo makoronyera anopakisa vanhu, vanhu vachibhadhara mari kuti vanenge vasati kubhadhara mari yekupaka paawa paawa vachida kuita zvemutsotsi. Ivavavo tiri kukurudzira vanhu kuti vanhu vasabhadhare kuvanhu ivavo, vanhu ngavabhadhare kukanzuru, kukanzuru through City Parking inova iriyo kambani yekanzuru.
Asi tinonzwa vachideme kuti vanhu ivava vari kuita zvekupakisa dzimotokari, vamwe vacho vanotokurudzira kana kuita zvemhirizhonga kana munhu akanga aramba kuvapa mari achitanda kupa kune vekanzuro. Imiwo sekanzuro mune matanhero amuri kutora?
Hongu, matanhero atinotora ndeyekuti tinoramba tichikurudzira vanhu kuti vanhu vasabhadhare kumakoronyera iwayo, vabhadhare kucity parking. Vakabhadhara kucity parking mari iyoyo inozovashandira sevatyairi vedzimotokari. Vakabhadhara kumakoronyera hapana mari inombodzoka kuti ishande basa ravo rekunge ichigadzirisa nzvimbo dzinopakwa motokari.
Mune mapurisawo here anenge achiendawo achiona nzvimbo idzo dzinonzi dzinenge dzichikondirorwa nayo vanoita zvekupakisa ivavo?
Hongu, tinavo vedu vecity enforcement. Tambimbi tine mapurisa mashoma, siko zvinezvi takarikruta akati wandei vatori pachirongwa chekutotrenwa. Saka tirikutarisa kuti munguva shoma nanai inotevera tinenge tari mapurisa ane uwandu akafanira nekukura kweguta redu reHarare.
Zvichitevera kubviswa kwakaitwa vaitengesera vamigwagwa, mungatsanangura zvakamira sei?
Nzvimbo dzindakati dzichipakwa nevanhu dzadzatorwa neavo vanoita zvekutengesa. Saka kungobvawo kubuda kwavakaita motokari dzakwana pekupaka pakanaka pakakwana.
Ramangwana zvii zvamungataurawo nemamiriro eguta reHarare?
Tiri kuona rakajeka zvakanaka chose tikaramba takachengetedza mashandiro atiri kuita iwayo izvozvi kuta richichena, vanhu vachipembedza zviri kuitika.
Tinotenda zvikuru vachideme.
Thank you.
Manga makateerera kumutauriri weguta reHarare vaMichael Chideme muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Animi muchirongwa ndini Ray Choto. Tombotarisa zvabuda mimitambo yenhabvu nhasi. Black Rhinos yaita mangange neHarare City 1-1. Mangwana Dynamos iri kusangana ne Caps United Murfaro Stadium. Ukuo Shabani iri kukweshana ne Highlanders Mugibo Stadium. Soto, ndianiko arikutaurwa naAmara uyu. Soto, mumanzwa Amara Brown, uchiya kwamuri uchibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Utungamiri hweZCTU wabudiswa muusungwa nhasi mushure mekubhadhariswa mari yechibatiso. Vaimbova vashandi vekanzuru yeHarare vari pamudya ndigere voyaura nenhamo sezvo vasiri kupiwa mari dzepenjeni yavo. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Muve nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Anokuoneka ine mufaro, ndini wenyu Rachel To, ndiri muWashington DC. Ndokusiya imina Chris Gande achikupai nhau dzendebele.
Soko hizika atisenda wako VOA.